ndakamirira komiti yangu kuparlament tiri kufara zvikuru nezviri kuzvaitwa necommonwealth kuti vari kushanyira Zimbabwe kuti vaone kuti tasvika papi pachinhano chekuti isu seZimbabwe senyika yeZimbabwe tidzokere mubato iri iro ratakabva nguva yavamugabe.
Chavari kunyatsoongorora chingaita sechinyi vaparadha?
Vane zviga zvavanoda kuti vaone kuti taita tisati tadzokera mucommonwealth, kuona kuti vanhu vedu vakagara zvakanaka here, hapana nyonganyonga here, kunyanya nyaya dzekuti dzemahuman rights, nyaya dzokuona kuti iye zvinezvi tine sarudzo dzichauya idzi, vanoda kuona kuti sarudzo dzacho dzichaitika zvakanaka here, hapana bhongo mupopoto here uri kuitika. Saka ndizvo zvimwe zvavanenge vachitarisira izvozvo kuti vaonewo futi kuti isu seZimbabwe tanyatsova yandingati muchirungu serious kuti tichidzokera mucommonwealth.
Muri kufara here nekumira kwakaita zvinhu nenyaya iyi pari zvino?
Isu tiri kufara kuti zvinhu zvakamira zvakanaka, iye zvinezvi purezidendi wedu vari kutaura kuti hatidi bvonga mupopoto panyaya dzemaelection. Ndokuti nyika dziri kunze uko dzione kuti Zimbabwe iye zvino pari zvino yashinga nenyaya yekuti yakuda kuenderera mberi, haichada kuramba ichirwisana kana kutukana nedzimwe nyika.
Pagwara rokuti Zimbabwe idzokere mucommonwealth, chasara chii pazvinhano zvavari kuda?
Hapana zvinhano zvakawanda zvavari kuda, kungoda kuti vaone kuti tava serious here, ende zvatava serious tapedza mitemo yedu zvakanaka here, nekuti record redu human rights rakamira sei, kunyanya nyaya yemhirizhonga. Ndiyo vanenge vachida kuona kuti mune mhirizhonga here muno munyika kana kuti hamuna, uyezve kuti hurumende iripo yavamunangagwa iyi iri kusenza here zvakanaka nemamwe mapato muno muZimbabwe chete.